nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinotenderana kuti mugwagwa webite bridge Harare Chirundu wakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi uye kumhuri yezimbabwe inofamba nemugwagwa uyu nguva zhinji. Asi mugwagwa uyu wave mazuva ndadzoka sezvo usina kumira zvakanaka uye wadeura ropa rakawanda. Makore maviri apfuura hurumende yakanyorerana pasi chibvumirano nekambani yeGeiga International, asi kunyange hazvo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vakamboti mugwagwa waugadzirwa hapana chabuda kusvika pari zvino.
Matende atovapo, tiri kutivatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichauya kunge dzichizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi wechina.
VaGumbo vanonzi nemamwe mapepanhau vakati kambani iyi yainge isina kutorerwa basa asi kuti yainge yapuwa mazuva 60. Asi vamunangagwa vachitaura kuchina vakati dare ravo remakurukota rainge ratenderana kuti vatsvage vamwe vanoita basa iri nekuti Geiga yakundikana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende kana ichipinda muzvibvumirano zvakadai inofanira kufamba iine nyanzvi.
Takachitokadzika tichitiko chichiri kuitika nokuti basa iri rakatarwa navamugari vachiripo yakwatwa nenguva yakati kuti. Zvazvinotiratidza ndezvokuti patine tichitsvaga vanhu vanoita mabasa makuru akadai zvinofanira kunyatsoitwa neunyanzvi hwekunyatsopenenzvera kuona kuti munhu atiri kuunza uyu ane here gwara rinoratidza paakambopfuura napo achiita basa iroro.
Ko, dare reparamende harifaniri here kunge richiona kuti zvibvumirano zvakadai zvaitwa nemazvo? Tabvunza vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese.
Tinomboiza kudaro dambudziko ratinaro guru nderekuti vezanupf ava hurumende iyi inowanzoita zvazano ndega akazosiya jina mumasii. Takatombovataurira kuti panoitwa zvinhu zvakaita sematenda nezvinhu zvakadaro zvinofanira kuiswa zviri pachena iye pasina zana choko mhomu nezvimwe zvakadaro, nokuti kazhinji kacho iye Geiga iyeyi sedare reparamende takatombobvunza kuti ikambani inozozvikwanisa here, nekuti mumwe wedarunzi honorable Edicos akatozvibvunza asi zvanga zvatoitika kudhara.
Mutevedzeri wemutungamiri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti apa pakakanganiswa vachishora hurumende yaitungamirwa navaRobert Mugabe.
Nyaya handifungi kuti iri pakuti hatisi kufamba nenyanzvi, kasi nyaya iri pakuti vanhu pavanouya vachitaura kuti vane zvavanokwanisa kuita, isu sehurumende tinofanira kunyatsocherechedza toongorora kunyatsoona kuti munhu kana achiti ane mari yekuita basa raarida kuita tonyatsonotarisa kuti mari yachona iri kuere zveshuwa. Sehurumende tanga tisina kunyatsoita zvakakwana, ende zvinodzokera kunyaya yehurumende yainge iripo yava Mugabe. Kune zvinhu zvakawanda zvaingoita sei zvaingotashambadzirwa zvonzi chakati chakuitika ende hakuna chakabuda.
Asi pane zvasiyana here pane zvaiitwa navamugabe nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa? VaMukupe vanotsanangura.
Pane zvakawanda zvachinja. Kare taingoti muchina wese aingosvika munhu akangopinda akati ndiri muchina ndine mari, vanhu vaingoti machina ane mari, wotomhanya kuchina zvibvumirano wonyorerana pasi kazozoona kuti votadza kuita. Kasi nezvi zvatakuita ndezvekuti munhu wese anoitaura kuti ane mari tinotonotarisa ikoko kwaari kubva kwacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe ikanonoka kugadzira mugwagwa uyu ikarasikirwa nemari yakawanda sezvo vakawanda vanenge voshandisa zambuko rekazungula riri pakati peZambia neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.